Ino fanira kuita kuti chero ani zvake anzwe zvakanaka, handizvo here? Sumo yakadaro. Zvakanaka. Ngati kutamise misoro yedu kwechinguvana chemunamato tisati tavhura shoko. Ishe, tinoti sevaya vekare, ndakafara pavakati handei kuimba yaShe. Hatigone kuwana nzvimbo iri nani yokuva tiri nhasi inopfuura kuva pano chaipo pamwe neungano yaShe mukunamata. Kunyange kuchinaya kunze uye pangava nekutambura nezvimwe, asi kana tiri muupo hwenyu tine kunyemwerera uku kwekugutsikana kuti tinoziva kuti munonzwisisa uye muri kuita kuti zvinhu zvose zvigotiitira zvakanaka. Tinokumbira chikomborero chakatsaurwa mangwanani ano kune avo vasina kukwanisa kusvika kushumiro. Vazhinji zvichida vangadai vauya dai mamiriro ekunze anga asina kunyanya kuipa, asi dai vawana nyaradzo pakuverenga shoko renyu nekuteerera kuvashumiri paredhiyo nezvirongwa zvakagadzirirwa vanhu ivavo. Tinokukumbirai kuti mugonyanya kuropafadza avo vari muupo hwaMwari nokuda kwokushingaira kwavo pakuuya mangwanani ano kuzonzwa shoko raShe uye nekushumira kwaari nemapisarema nemumunyengetero nomukuvonga. Uye tinokumbira Mwari kuti mugobata mitumbi yevanorwara nevane zviri kudiwa pavari, avo vakamirira iye zvino vauya kubva kure kuti vazonamatirwa. Uye tinokumbira kuti muzongotarisa patiri uye motaura nesu kuti isu tiri pano mangwanani ano tigoita ongororo yechinhano chedu isu pachedu. Ndinzvereiwo akadaro mumwe wevaprofita, mugondiedza muone kana paine chakaipa mandiri. Uye zvakare Ishe, mukutsvaga uku kana mukaona kuti mune chakaipa matiri, ticheneseiwo Ishe, apo patiri kuzvininipisa, kureurura zvivi zvedu nemaitiro edu akaipa. Uye tinokumbira bedzi kuti mugotirangarira pamunotarisa kuna Jesu, mwanakomana wenyu, uyo akafa kuti ave yananiso yezvivi zvedu nekusarurama kwedu. Sezvatiri kupupura kuti tinotenda kuti akafira chinangwa ichochi ndokumuka zvakare kuti tive nemukana mukuru wekuita izvi mangwanani ano. Zviitewo Ishe. Uye taurai nesu kubudikidza neshoko renyu rakanyorwa patinoramba takamirira kunzwa kubva kwamuri. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Tinoda kuvhura magwaro mangwanani ano kuti tiverenge kubva mubhuku ravaTesaronika, chitsauko 5. Uye ndine avo vane zvikumbiro zvemunamato zvakare mangwanani ano, mazita acho akanyorwa. Izvo munamato uchaitwa pakarepo mushure mesevhisi iyi yekuparidza. Ndinotenda kwechinguvana kunemi muri kuvhura mabhaibheri enyu, ngativhurei kuna vaTesaronika vokutanga chitsauko 5 uye tigoverenga kwenguva shoma. Ndine urombo, pamuri kuvhura bhaibheri renyu ndizvo vana havasati vabudiswa kuti vaende kumakirasi avo akasiyana-siyana. Mungapfuurira mberi here zvino kuenda kumakirasi enyu, imi vana vadiki nevezera rekuyaruka nevakadaro? Endai kumakirasi enyu chaiko. Uye pamuri kana muchigona zvino kuverenga kana kuvhura mabhaibheri enyu kuna vaTesaronika vokutanga chitsauko 5. Uye kana zvichibvira kuti bhodhi rematrustee riripo panguva ino, ndingada kuvaona nguva shoma mushure mesevhisi muhofisi yemadhikoni pane rimwe basa. Uye kana vasiri pano, mumwe munhu ngaavasvise shoko rekuti ndinoda kuvaona manheru ano sevhisi isati yatanga, muhofisi yemadikoni.
Now for a text I want to take.
Zvino semusoro wenyaya ndinoda kutora uyu semusoro wenyaya mangwanani ano. Kuenda kamwe kamwe kwakavanzika kwechechi. Ndinga regai ndizvizivise zvakare nokuti ina handina kuwana nguva yakawanda yekufanodzamisa pfungwa pane chero chitauro. Asi kungokurumidza taive kunze usiku nezuro uye hatina kudzoka nezuro manheru kusvika nguva yatopera. Uye ndichimhanyira zasi kuno mangwanani ano, asi izvi zvangouya mupfungwa dzangu. Uye pamwe gare gare ndinogona kubata chimwe chinhu chingaitira mumwe munhu zvakanaka. Ndinoda chidzidzo ichi, kubvutwa kamwe kamwe kwakavanzika kwechechi. Uye zvino muna vatesaronika vokutanga chitsauko 5, asi kana dziri nguva nemwaka, hama dzangu, hamusungirwe kuti ndikunyorerei, nekuti imi momene munoziva kwazvo kuti zuva raIshe rinosvika sembavha usiku.
For when they shall say peace and safety,
nekuti kana vave kuti rugare nechengetedzo, ipapo kuparadzwa kwechiripo ripo kunovawira sekurwadziwa kwemukadzi une mimba.
And they shall not escape.
Uye havangatongopukunyuki.
But ye brethren are not in darkness.
Asi imi hama dzangu hamusi murima kuti zuva iro rikubatei sembavha.
Ye are the children of the light.
Imi muri vana vechiedza nevana vemasikati. Hatisi veusiku kana verima. Naizvozvo ngatirege kuvata sezvinoita vamwe, asi ngatirindei uye tive vakabengenuka. Nekuti avo vanovata vanovata usiku, uye avo vanodhakwa vanodhakwa usiku.
Now I wish you to look just across the page if it is so geographically.
Zvino ndinoshuva kuti mugotarisa kune rimwe divi repeji kana akarongwa sekudaro mubhaibheri renyu kusvika kundima 16, 17 ne18 dzechitsauko 4 chevatesaronika vokutanga. Nokuti Ishe amene achaburuka kudenga nokudanidzira nenzwi romutumwa mukuru nehwamanda yamwari, uye vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Zvino isu vapenyu vakasara tichabvutwa pamwe navo mumakore kuti tichingamidze Ishe muchadenga. Saka naizvozvo tichava naShe nokusingaperi. Naizvozvo nyaradzanai nemashoko aya.
May the Lord add his blessings to the
Dai Ishe vawedzera maropafadzo avo pakuverengwa kweshoko ravo dzvene.
This is an unusual thing to speak of a subject.
Ichi chinhu chisina kujairika kutaura nezvechidzidzo chakadai mangwanani adawira kuzoshumira kune vanorwara. Asi kune urwere hwakakura kupfuura urwere hwepanyama. Uye zvakatonyanya kukosha kuti tive nehutano pachiitiko chikuru ichi chiri kugadzirira kuitika, kupfuura kuva wakarara munashe, ndiko kuti kufa sekuziva kwatinokuita. Zviri nani kuve wakagadzirira. Ndingasva hangu ndava munhu anorwara ndakagadzirira naShe pane kuva mutano ndisina kugadzirira kuenda naShe. Asi chero hazvo zvazvingava, Mwari vanoda kwazvo kuti tive zvose vatano uye takagadzirira mweya nemutumbi.
For he forgives all of our iniquities and
nokuti ivo vanoregerera kusarurama kwedu kwose uye vanopodza urwere hwedu hwose. Vakafira chinangwa chinoreva zvakawanda. Uyezve ini ndichifunga nhasi pamusoro pechidzidzo ichi, kamwe kamwe uye kwakavanzika, ndinofarira izvozvo. Mwari Vanhu vari kurarama nhasi sekunge apo kuuya kwaShe Jesu kwave kutosvika, sokuti vari kuzotumira hondo yengirozi zasi kumapepa nhau ose. Uye kwegore kana kudarika, vozvizivisa pasi rose mupepa nhau kuti nemusi wokuti newokuti Jesu ari kuzosvika. Uye kuti zvigotepenyurwa paredhiyo nekuiswa paterevhizheni nekwese kwese, zuva chairo nenguva chaiyo yaizouya. Zvino ndiwo mararamiro anoitwa nevanhu nhasi. Asi Mwari vakataura mushoko ravo kuti zvichaita sembavha inouya usiku. Kana zvikadaro, vanhu vaizoti sekufunga kunoita nyika nhasi, "Oh, manjeka, panotova nenguva yakawandisa zvichazonyatsoziviswa zvakanaka." Zvino, asi munoona, zvinoziviswa. Asi kuzivisa kwakavanzika. Ndeavo chete vari kuda kuti vazvinzwe, avo vari kuda kuzvipa mukana wokufunga nezvazvo, avo vanoda Ishe. Ndinofunga zvino nezvakataurwa naPauro paakati iye, "Pane korona yokururama yandakachengeterwa, yandichapiwa naShe mutongi akarurama nezuva iro." Akabva amira, makacherechedza here? Uye akati, "Kwete ini ndoga, asi kuna vose vanoda kuonekwa kwake."
If we love his appearance,
kana tichida kuonekwa kwake,
usually in the world today that people think,
kazhinji munyika nhasi vanhu vanofunga nezvekuonekwa kwaShe sechinhu chinotyisa, chinovhundutsa. Oh, nyika inogona kusvika pane kwayo, "Usataure neni nezvazvo," vanodaro.
They don't want to know about those things.
Havadi kuziva nezvezvinhu izvozvo. Havana hanya nazvo. Nokuda kweupenyu hwanhasi chete. Asi avo vanoda Ishe vanoda kuonekwa kwavo. Ko, kana mumwe womudikanwa wako, vamwe venyume vanhu vakuru, toti mai vako vakaenda, kana baba vako, kana mucheche wako, uye vanga vasipo kwemakore akawanda kwazvo, uye wobva waziva kuti vangangoonekwa chero nguva. Handiti unoita kuti imba yako icheneswe? Unenge wakangogadzirira uye uchitarisa mumugwagwa iwoyo, nokuti chiedza chemotokari chese changoonekwa, unotofunga kuti ndivo. Zvino ndiyo nzira iyo chechi inofanira kunge yakatarisira kuuya kwaShe. Zvose muurongwa, zvose zvakagadzirirwa, zvose zvakarongedzwa, uye yakagadzirira kuenda vachingosvika chete. Nekuti zvichava muchinguva chisipi, mukubwaira kweziso. Ingoedza kuona kuti inguva yakadii ingatorwa neziso rako kuti ribwaire. Ndiwo makurumidziro achaita kubvutwa kwechechi. Munoziva, muvengi anogara achishandisa nzira idzo dzinoshandiswa naShe. Munoziva, paakaona kuti Mwari vaizova nechechi yakarurama, uye nezvinhu zvavanga vari kuzoita, muvengi akashandisa zano rimwe chetero. Ane chechi, uye ane vanhu vanotonamata zvikuru, uye vanotongova pane zvose hazvo sevanhu vanonamata. Nekuti anoziva kuti chechi yaKristu iri nenzira imwe cheteyo. Uye anozviita muupenyu hwechiuto. Ndakanga ndichiverenga chinyorwa imwe nguva yapfuura pamusoro pekurwiswa kamwe kamwe kwePearl Harbor. Uko kwaisava chaizvoizvo kumwewo kurwiswa kwavaisaziva nezvako. Vakange vatoyambirwa kare kuti maJapani vari kuzozviita. Asi chinosuwisa hechi, vakafuratira yambiro iyoyo. Vakanga vaona zviratidzo, uye mauto eJapan achiungana pamwe chete. nezvikepe zvikuru zvichitakudzwa zvombo. Uye njodzi yacho yaitova pedyo chaipo. Uye vakanga vari mugwara chairo rokuti vasvikirwe nemhandu. Asi vakazvifuratira.
That's the way it is today with the church. The church is
ndizvo zvazviri nhasi nechechi. Chechi iri mumutsara wokutongwa. Asi vari kufuratira kuuya kwashe. Saka haugone kumupomera mhosva. Ivo vakati pazvakaziviswa kwese kwakapoteredza muPearl Harbor kuti maJapan anogona kurwisa chero nguva. Uye kuti ngarava dzavo huru dzakanga dzava mumvura dzemugungwa. Uye dzakanga dzichifamba zvishoma. Asi zvakadzikama dzakananga kuPearl Harbor. Kuti vakatongozviseka havo. Uye vakati haiwawo hazvina maturo. Imi maboora ngoma. Imi munongonetseka nezvinhu zvisina basa. Munongofunga matambudziko chete. Uye pausiku kurwisa kukuru kusati kwaitika mangwanani akazotevera acho. Kwaiva nedhanzi huru kana kuti pati huru yakaitwa muPearl Harbor macho imomo. Uye zvisinei nekuti vakaedza zvakadini kutaura kuti maJapan akanga achiuya. Ivo vakaramba kuteerera yambiro. Ngatingovatarisai kwemaminetsi mashoma. Pane tunhau tweparedhiyo tunonzwika. Uye kachikamu kadiki pakona pebepa sekushambadzwa kungaitwa mbuserere yekupodzwa kwevarwere kangori kanzvimbo kadiki. Kuti maJapan vakanga vari munzira yavo mumvura dzemugungwa. Boka guru rengarava rakanga rakananga ikoko. Hazvina maturo vanodaro vamwe. Hatitende mune zvinhu zvakadaro. Chii chamuri kuedza kuti vhundutsira nezvacho? Uye ipapo tinoona tichisvika pedyo neusiku ndiri kuona kumba chaiko panzvimbo yekuti vagadzirire kubuda muguta umu. Handiti vasikana vaduku vose vakanga vachitopfeka maroko avo matsva nezvimwe zvakadaro. Vakanga vachienda zasi kune aya makuwerere makuru kwazvo avaizova nawo. Uye zvakare vakuru vemauto vaiva mubishi rekunyora tupepa twemvumo yekuendako kuitira kuti masoja ose auye kupati iyi, pati huru yekunwa zvinodhaka. Zvino marori akanga achidzova nokurira vachiunza doro ravo rakanakisisa newaini yavo nezvimwe zvepati iyi. Uye nguva yose ngarava dzemaJapan dziri munzira yadzo kuuyako uye ndokutadza kunzwa yambiro. Zvino zuva rakati rotanga kuvira uye vakaungana vose mumabhawa aya makuru epanzvimbo zvichida kune rimwe divi pamwe panhu anotengesa mubhawa achipukuta pakaunda yebhawa kana chimwe chinhu akataura zvimwe zvakada kudai. Naiwe, wambonzwa here runyere kupe? Kwete, handitende kuti ndarunzwa, akadaro murume waitaura naye.
Oh,
vari kutaura chimwe chinhu pamusoro pezvikepe zveJapan zviri kuuya nekuno. Zvino, mumwe munhu anobva apindawo muhurukuro yacho. Zvino, mumwe musikana mudiki akapata, anosvetukirapo, oisa tsoka yake pakaunda yebhawa obva ati, imi ana musoro bhangu wakazara nekutya. Hamuzive here kuti tiri pano kuti tifare, kwete kutaura nezvehondo. Kana isiriyo nzira iyo nyika iri kutaura nhasi pamusoro pekuuya kwashe. Imi vanhu vechinyakare vakasaririra vekumashure. Chii chinokuitai kuti mupeke nekuzvibata nekuita maitiro amunoita? Asi tiri kutarisira kuonekwa kuya kwashe kamwe kamwe kwakavanzika. Nokuti pane chimwe chinhu mumhepo, mharidzo yemweya mutsvene inotiudza kuti kuya uku kwave pedyo. Zvino makuwerere aya akaenderera mberi uye chinofanira kunge chaiva chinhu chakaipa usiku ihwohwo. Nokuti zvakanzi pane imwe nguva usiku vakatora mudzimai wechidiki, musikana wechidiki akaumbwa zvakanaka, vakamukurura nguo dzake ndokumisa mungoro duku akangopfeka nguo imwe chete yomukati ndokumumhanyisa zasi mumugwagwa nezvakadaro vachingova havo nenguva huru kwazvo uye nguva yose iyoyo majapani vakanga vachiswedera pedyo vachitouya chaizvo uyezve mangwanani akatevera varume pavainge vari pandima dzavo dzebasa nezvinoongorora ndege zvichishanda nezvakadaro vakanga vabuda usiku hwose vakadhakwa uye vachimhanyidzana nemadzimai aya nezvimwe zvakadaro vainge vakazara nehope vaine bhabharasi mangwanani akatevera acho kubva kupati huru iyi kusvikira vakabatwa varere pabasa uye ndinotya kuti zvichave saizvozvowo pakuuya kwashe chechi yakabatikana uye yakadhakwa nekufunga kwenyika kusvikira vachange vavete vari panzvimbo yebasa pakuuya kwashe zvino ipapo ndege dzakabhururuka nepamusoro peguta nemabhambo akadonha uye vakangoparadzira guta iroro pasi sei nekuti havana kuteerera kuyambiro uye mudzimai wechidiki uya pamwe chete nevamwe vose pakazopinda masoja ekujapani ane utsinye achimhanyira imomo vakavabhinya mumugwagwa ndokuvacheka cheka nemapanga mushure mazvo nezvimwe zvakadaro nokuti kana ukasateerera kuyambiro pane chinhu chimwe chete chasara ndiko kutongwa kana pakambova nenguva iyo America iyi yakambodeerera zvakanyanyisa iko zvino pane zveunzenza hwayo pakusava nehanya kwayo vhangeri rakaparidzwa kubva kumahombekombe kusvika kumahombekombe uye zviratidzo nezvishamiso zvikaitwa uye minana mikuru yakaitwa uye vanoramba vachienderera mberi nekufarisa kwavo vachinwa vasingateereri vachiseka kubva pamapurupiti 200,000 ari muamerica emachechi echiprotestani chatinoda nhasi mumapurupiti iwayo vaprofita vashe vasingatyi kuputitsa mheni dzamwari dzekutonga pachizvarwa chino chevanhu vezvivi chatiri kuparidza kwachiri tinoda vaprofita vakaita saisaya akadanidzira achiti chizvarwa chakaipa uye kuti akapomera sei chizvarwa ichocho mhosva ndokuvaudza nezvekutongwa kwaiuya asi nhasi vazhinji vevashumiri vedu vanotya kutaura zvinhu izvozvo vanotya kupa uchapupu hwakananga hweyambiro nokuti zvinozovatorera mamwe emabasa avo vanotozosiya sangano ravo kusiya mapurupiti avo uye vanotozofanira kuti vabude zvichida pamwe uye vondotora imwe nzvimbo pane imwe chechi kana chimwe chinhu asi zvakatonyanyisa kuipa kuti tine vanhu vemhando iyoyo mumapurupiti edu tinoda varume vakaita saJohn Wesley vekuvandudzwa kwepakutanga Martin Luther tinoda vanhu vakaita saPauro vanoda kupa zvose uye nekuzvipira ivo pachavo kunyange kana zvichireva kupatsanurwa kubva muupenyu huno sechapupu cheevhangeri yechokwadi yaJesu Kristu zvazviri nhasi kuti dzidzo nemasosaiti uye nekakumhanyidzana nezvinhu zvakapfava zvemasosaiti nemanzwiro avo ivo zvatora nzvimbo yemweya mutsvene muchechi chatinoda nhasi uno kuti chidanidzire kuamerica varume vakatumwa namwari vakazadzwa namwari vane simba remweya mutsvene vasingatyi kudanidzira vachipikisa chinhu chakashata uye nekuyambira vanhu nezvekutongwa kuri kuuya mwari havaizomborega nyika ino ichipukunyuka kutongwa kana mwari vari vazodaro vanotozofanirwa kumutsa Sodoma neGomora vokumbira ruregerero kwavari nekuda kwekuvanyudza pavakanga vari vanhu vakaipa kwazvo. Isu hatina pembedzo pamberi pamwari. Zvatava nhasi kana zviri zvematongerwo enyika, kana zviri zvehurumende yedu, zvaora zvose hazvo kubva kune vakuru kusvika kuvadiki vacho. Hapasisina nduramo zvachose kunze bedzi muna mwari. Tinoti tinoimba neUN, United Nations. Uye mumakore anenge mashanu apfuura vaive nezvikamu 51 kubva muzana zvemakomunisti panyika dziri muUN. Hapana chekuimba nacho kunze kweshoko ramwari mupenyu. Hatingavimbe nechimwe chinhu iko zvino, kwete zvematongerwo enyika. Ndanga ndiri pakutongwa kwemwedzi mitatu kana mina yapfuura zvichipisa kwazvo, vachiedza kundipomera mhosva yekuita chimwe chinhu chisina kunaka pakupfuudza mari nemutabhanekeri ino kuitira misangano. Zvinovaizvo kuti bhodhi redu rematrustee pano rakasaina chibvumirano chacho, uye hapana munhu akambopinda misangano yangu asi ndakazivisa pachena kuti mari iyi yakatorwa mune yedu mumisangano yangu yakafambiswa ichipfuura nemuchechi ino. Uye zvino vanoti nokuti ndakaiisa kubudikidza nemuchechi ndakanga ndichiedza kubira hurumende, uye vanoda kundivharira kwemakore 20 kuFort Leavenworth, Kansas. Nekuda kwazvo ndakati izwi ripiro rakanyorwa pamusoro pamatare edu ezimhosva? Nduramo haricharevi chinhu zvachose sekunge risina kana kutombonyorwa ipapo. Ndakati pane zvose zvandakaudzwa nevanhu venyu kuti ndiite ndakazviita. Manje iko zvino imi moti havasisiri muhurumende zvachose. Mungagodaro sei unogadzirisa chimwe wochiratidza pachena? Ipapo vanobva vavhomora chimwewo zvakare. Kwete izvozvo chete, asi ivo imvuche mvuche. Ndakataura izvi mumatare edzimhosva yenyika. Ndakati dai communism yanga ine chikristo mairi, ndingadai ndiri mukomunisti. Asi handigone kudaro nekuti inoramba chikristo. Saka ndine ruoko rumwe rwokubata kwarwuri, ndirwo ruoko rwamwari rusingashanduki, ndichiziva kuti vacharemekedza chokwadi norukudzo zvinofanira kubuda mukururamisa. Asi kukuzivisai kuti hakuna tariro chero kupi hako kunze kwemukuya kwashe chete. Izuva guru kwazvo ratiri kurarama. Inguva ino inotyisa zvikuru, apo chinhu chose chenyama, kunyange kuchechi pachayo, vanhu vemuchechi, masangano emachechi, vanobatikana zvikuru netumisiyano twavo kusvika pekuti havatomboyanani mumwe nemumwe, uye vasingatore yambiro yekuti kuuya kwashe kwave pedyo. Varume vakaita saBilly Graham naJake Shuler naOral Roberts nevazhinji vevavhangeri vakuru naCharles Spurgeon vanoparidzira pasi rose. Vanoita zvose zvavanogona kupa yambiro yekuuya kwashe. Uye varume ivavo pachavo, varume ivavo vanoedza kuita chakanaka, ndivo vanhu avo hurumende yedu inoedza kubambura kuita zvidimbu zvidimbu. Ndakati kune mumwe munhu, changamire, makore 28 eupenyu hwangu ndakaenda paaritari yamwari kuedza kuita zvakanaka, uye ndinoda kuti mumwe munhu anditarise mumaziso uye andiudze kana ndakambotsotsa chero ani zvake kubva pane chimwe chinhu, kana kumboba chero chinhu muupenyu hwangu. Nenyasha dzamwari ndakachena.
That means the more that in a snap of your finger.
Hazvireve chinhu pazviri chinodarika kurira kwemunwe wako. Une mhosva zvakadaro. Uye uri mudzvanyiriri muchechi yako. Iwe unoridza munwe wako. Uye chechi yako inoita zvaunovaudza kuti vaite.
Oh,
ndakati vanhu vanga vavasina nduramo sei. Akati wakapa vanhu zvipo. Paitsva dzimba dzavo. Heano macheki ako. Pawakapa chirikadzi mazana emadhora ndokuvabhadharira rendi nokuita zvinhu zvakadaro. Akati, wakaenda kubhodhi rechechi yako here ukavaudza kuti waizodaro? Ndikati, kwete changamiri. Sei usina kudaro? Ndakati, Ishe vakandiudza mushoko ravo. Usaita kuti rwako rwokurudyi, rwoko rwako rwokuruboshwe, ruzive zviri kuitwa nerwako rwekurudyi. Akati, ipapo uri kuedza kutsigira nyaya yako nebhaibheri. Uye isu tiri kukutonga nemutemo. Ndakati ndeupi mutemo wepamusoro soro wemunhu kana kuti waMwari? Ini ndinotora mutemo waMwari. Makore mashoma bedzi maviri apfuura ndakanga ndiri pazororo rangu ndiri munzira kudzoka kuno kuIndiana. Mitemo yekumhanya nemotokari makiromita 105 per hour masikati, uye umu mumigwagwa mikuru, migwagwa isina zvinomisa zvakawanda, uye unofamba makiromita 97 per hour usiku mushure mekunge zuva ranyura. Ndizvo zvazviri muKansas, ndizvo zvazviri muIllinois, ndizvo zvazviri muColorado, ndizvo zvazviri muIdaho, ndizvo zvazviriwo muWyoming. Ndiri munzira yangu yokudzoka mushure mokugara mumatutu emazaya echando kwemazuva akati wandei mudutu remhepo, uye ndakanga ndichangobva kubata mhembwe huru, uye ndakanga ndiri munzira yangu kuenda kumba kunoipa kushamwari dzangu. Uye ndaifanira kuti ndikurumidze kuedza kunzvenga rimwe dutu rakanga riri shure kwangu kana kuti ndaizobatwa zvakare, uye nyama iyi yaizoshata. Uye ndakanga ndayambuka kubva kuWyoming ndokuuya kuNebraska. Ndakanga ndafamba makiromita 48 mukati mumugwagwa. Zvino kamwe kamwe ndakatarisa kumashure ndokuona getsi dzvuku remapurisa, uye handina kumbobvira ndambosungwa muupenyu hwangu. Saka ndakangoenderera mberi ndakatarisa zasi. Ndaifamba makiromita 97 pahour kunze pane pamakiromita 48 kana 64 kubva kune guta ripi ripi zvaro, uye ndichingodzika hangu nemugwagwa mukuru. Mugwagwa mukuru unofamba nechipani chemota 4, uye ndakacherechedza makiromita 97 pahour. Ndakatarisa shure, uye akangoramba achitevera shure kwangu chaiko. Zvino ndakangotarisa, uye ndakaona getsi dzvuku richipenya. Ndakafunga, manjeka, sei asiri kundidarika? Ane nzvimbo yakawandisa. Uye ndakaramba ndakangomirira. Ndakadzikisa hwindo rangu ndikanzwa sairini. Zvino kandakafunga, ndagumirwa pakufunga kwangu kwese. Akasvika pandaiva ndokundimisa. Ndakabuda mumotokari. Ndakafunga kuti pamwe pane mashoko andisina kubata paredhiyo zvichida kumba mudzimai wangu kana mhuri. Ndakabva ndabuda mumotokari muya ndisina kana chipomerwa zvangu. Akati, ndofunga uri kushamisika kuti sei ndakumisa? Ndikati, ndizvozvo changamiri. Zvino akati, wanga uchityora mitemo yekumhanya mumugwagwa? Akati, unoziva here kuti wanga uchimhanya zvakadii? Ndikati, hongu changamiri. Ndikati, ndanga ndichifamba makiromita 97 pahour. Akati, ndizvozvo chaizvo, uye izvozvo zvinopesana nemutemo. Ndikati, hasere 105? Kwete changamire. Akati, i89 kuno, wanga uchimhanyisa nemakiromita 8 pamusoro peanotenderwa. Oh, ndikati, ndine urombo, ndanga ndisingareve kudaro. Akati, ndipe raisenzi rako rekutyaira, chingondiratidza raisenzi rako. Zvino ndakaritora kubva muhomwe mangu. Uye paakangoona shoko iroro rekuti mufundisi, maziso ake akabva azara nemoto. Akatora bhuku rake ndokutanga kundinyorera tikiti remadhora 24 ne 50 cents. Ndakati, asi muri kutondipa tikiti? Akati, uri right ipapo, ndiri kutokupa tikiti. Zvakanaka, ndakati changamire, zvakanaka, asi hapana chandaona ini. Akati, oh, pane chiratidzo kunze kwemuganhu wedunhu, waifanirwa kunge wachiona. Zvakanaka, ndakati, ndanga ndigere mufo matutu emazaya echando kwemazuva 4, uye zvichida handina kungochionawo changamiri. Zvino akati, zvakanaka, iwe une mari yaunayo here pauri ipapo? Ndakati, ingangoita madhora 12 chete. Zvakanaka, akati, iwe uchagara ipo pano kusvika waibhadhara. Kunenge kuma 10 o'clock usiku kana kuti 11. Ndakati changamiri, ndakamuudza zvose kuti dambudziko raiva rei nezvenyama nezvimwe zvakadaro. Izvozvo hazvina kureva kana chinhu kwaari. Saka ndakatozosaina gwaro rine chokwadi rokuti ndaizovatumira mari yacho. Pandakasvika kumba, ndakanyorera mutongi weguta diki iri, mutongi mudiki uyo wandaizotumira kwaari. Ndakamuudza ndikati, changamire, ndakaisa 20 anenge makore 25 panguva iyoyo makore 26 mubasa rashe ndichiedza kutenda kutsira makororo kuna Ishe Jesu kuedza kuchengetedza upenyu hwako iwe semukati wehofisi kuedza kuita nharaunda dzive nani uye nenzvimbo yekugara iri nani uye nehunhu kumhuri dzedu ndakaisa makore 20 neanoraudzira mubasa iri uye ndangoyambukawo muganhu wedunhu renyu ndinonzwa sekuti munofanira kundiregererawo nekuda kwazvo ndakati asi mupurisa wenyu haana kana kumbofunga nezvazvo zvachose zvinova izvo kuti pamwe anofanirwa kuti adaro nekuita basa rake asi ndiri kukumbira kwamuri semutongi haisi nyaya yemari asi maitirwo azvo iyi ndiyo faindi yangu yekutanga kuti ndibhadhare uye iyi inofanira kubva pamari yandinopiwa nevanhu kuti ndirarame nayo kubudikidza nechechi ndikati mukangova nemwoyo munyoro wekundiregerera pazviri ndinozviyemura zvisinei hazvo heino icheki yakasainwa zviri pamutemo kuti muzive kuti yakanaka hayo hama akangosaina zita rake pairi nekuitora zvisina kana hana sei uye zvakadaro kubudikidza nezvematongerwo enyika zvakaora maonero asiriwo pane zvechitendero vamwe vavo vanongosiyiwa vakadaro vaponda hezvoka izvo mwari havasi kuzorega chechi yavo iripo kwenguva refu pasi pezvinhu zvakadaro uye nyika yaora uyezve matongerwo enyika zvaodzwa uye chechi yaodzwa chatinoda kuita zvizhinji pamusoro pacho vanhu vanotya mwari kuti vaungane pamwe chete vachidana pazita rashe ndizvo zvinofanira kuitwa nebranham tabhanakeri ndingazo kungotarisa nokuona ndaiva nezvakawanda pamberi pangu uye kufunga kuti tingasimbisa zvakadini pane izvi zvemafambiro ari kuita chechi kuti varegedzeka sei pahunhu hwevanhu kuti vanovarega sei vachirarama nekuenda kumadhanzi uye kumarock and roll nekupfeka chero zvavanoda uye nezvose asi vachingoenderera mberi zvimwe chetezvo vaparidzi vanorerutsa chatinoda vaparidzi vechinyakare vakatumwa namwari vakazvarwa nedenga vanotaura chokwadi zvisinei kuti chinorwadzisa ani sajohani uyo akati demo raiswa pamudzi wemuti uye muti mumwe nemumwe usingabereki zvibereko zvakanaka unotemwa ugokandwa mumoto tinoda vaparidzi vaprofita vakadaro vanoputitsa nekushandisa mitongo yamwari sezvombo kubvarura mumamiriro ezvinhu akaipa atiri kurarama maari haugoni kubvisa chivi nekuchibhabhadzira kumusana haugoni kubvisa chivi nekupa vanhu dzidzo zvirongwa zvedu zvaparara uye zvakundikana pane mushonga mumwe chete wechivi uye ndiko kuti kristu ndiye mushonga wacho uye kwete kristu kubudikidza nekupupura kwenjere asi kubudikidza nerubhabhatidzo romweya mutsvene kuupenyu hutsva nekuzvarwa patsva ndiwo woga mushonga wechivi mushonga wega wenyika ndiwo woga mushonga wechechi ndiwo chete mushonga wevanhu pano imwe nguva yapfuura ndinofunga vazhinji venyu nevanhu vanofamba makambo vako ndakagarako usiku hwese nguva zhinji mukushanya kwangu kumadokero kunova kwandinofanira kuenda svondo rinouya zororo kuwana zororo kubva kuhurumende yekuendako vari kundibata ndiri kuno uko kwekuti kana vaizondiendesa kumwe vanozogona kundiwana ndiri pano uye ndinofanira kuenda kumisangano mishoma kuwest coast uye kana ishe vachida ndichapfuura nemuguta iri duku rinonzi west memphis arkansas rinongova mhiri kwerwizi kubva kumemphis Tennessee uye munzvimbo iyi vaida kushandisa 2.5 miriyoni yemadhora kunhandare yemijawo yekubhejera madhora 2.5 miriyoni kudzikisira nekusvibisa nekuendesa mweya yevanhu kugehena Uye zvandaro vobata varume vakaita sa Billy Graham, Oral Roberts, ini pachangu neavo vari kutamburira basa raKristu kupfuudza mari iri pamutemo nemuchechi votoda kuvapa makore 20 mujeri renyika. Kwagara kuri kuda kwenyika kuita saizvozvo. Ndakati imi ndine hama dzakambenge dziri mujeri rehurumende. Uye rimwe remagweta ndokuti mune hama dziri mujeri rehurumende. Ndikati ndakanga ndiinadzo. Akati vaiva vanani. Ndikati mumwe wavo aiva hama John muAlcatraz pachitsuwa chePatmos. Uye mumwe wacho aiva hama Paulo mujeri rehurumende yeRoma. Uye hama Daniel vaivawo muimba yetirongo zvakare. Uye hama Joseph nokuti vakanga vapomerwa chimwe chinhu chavakanga vasina mhosva nacho vakaripira kwemakore nokuedza kuva muranda chaiye waPotiferi. Uye mudzimai wake akamupomera. Uye akatongerwa mhosva akaiswa muchirongo kwemakore kusvikira ndebvu dzake nevhudzi zvakura kusvika pekuti haana. Vakatoti vamuveure kuti vaende naye pamberi paFarao. Chokwadi. Nokuda kwei? Chimwe chinhu chakaipa here? Nokuda kwaKristo. Ndizvozvo chaizvo. Zvino voshandisa madhora 2 miriyoni nehafu panhandare yemujao kuti vasvibise nekupa chituko nekuendesa mweya yevanhu kugehena vachitaura pamusoro pekuuya kwamwari nekukurumidza. Asi vanhu vekuAkansas vakaita chimwe chinhu nezvazvo. Chechi imwe neimwe ndinofunga masangano 9 kana 10 akasiyana munharaunda iyoyo vakaungana pamwe chete ndokuti zvakashata uye isu hatisi kuzozvitendera. Uye vakaita sevhisi yemunamato. Uye vakaita nhevedzano dzeminamato muswere wese neusiku hwese. Zvino vatongi nevarume vehurumende uye vose vakaenda kudare mangwanani akatevera kuti vaipedze nyaya yacho kuti vaizokwanisa kuivaka here kana kuti kwete. Vakasangana navo uye yakakundwa. Munamato unoshandura zvinhu. Handina basa kuti munyika maora zvakadii, nyika yedu yaora zvakadii, rudzi rwedu, vanhu vedu. Munamato wedu unoshandura zvinhu. Asi isu hatichina hanya nemasevhisi emunamato zvachose. Tine zvimwewo zvinhu zvakawanda zvekuti tiite. Tinofunga kudaro. Uye zvakarewo kwete izvozvo chete zvekuti nhandara yemujao yakashayiswa maturo. Asi zvakarewo kwakatarwa kunzi havakwanise kuva mudunhu reAkansas nechimwe chinhu chakadaro zvakare kwemakore nemakore ari mberi. Sei? Nokuti vanhu vanodanwa nezita rake ndokuungana pamwe chete vachinamata. Oh, chatinoda nhasi kudana pamwe chete kugadzirira uye kwete kuvimba nemuparidzi. Asi iwe semunhu wega pamberi pamwari zvigadzirire kuitira kuuya kwashe kuti upunyuke kuora kwose uku. Hazvina mhosva kuti vanokudaidza kuti chii uye idanho ripi ravanotora. Izvozvo hazvishandure mwari kana nepadiki pose. Mwari vachazviita zvakangodaro. Vari kuvimba nekumirira patiri. Oh, ini zvangu. Vamwe vanhu vanoti, manjeka, ndinoenda kuchechi mangwana nesvondo. Ini ndinoteerera mufundisi wedu anova muparidzi akanaka kwazvo. Zvakanaka izvozvo. Ndinozviyemura izvozvo. Uye ndiwe America yacho, nyika chero zvaungava. Asi zvinotorera zvinopfuura mharidzo yakanaka kubva papuripiti. Zvinotora upenyu hwako. Zvinotorera iwe kuti ugadzirire. Muna zvakazarurwa chitsauko 19 nendima 7 Bhaibheri rakataura kuti richitaura nezvemwenga waKristu iye azvigadzirira pachake. Akazvigadzirira pachake. Uye iwe senhengo yemwenga uyu unofanira kuzvigadzirira pachako. Imwe nguva yapfuura mumwe mushumiri aiparidza uye pakanga paine mwe murume aienda kuchurch kwake oh kwenguva yakati rebei mangwanani iwayo akauya kualtar uye akati mufundisi ndinoda zvino kupa uchapupu hwangu nekuzvipira kwangu kuna Ishe Jesu zvinova zvandakaita manheru apfuura mufundisi ndokuti zvakanaka ndinofara kunzwa nezvazvo John kuziva kuti wazopedzisira wasarudza kuti uye kuzozvipira kunashe nokuti hatidi kukanganisa manzwiro ako asi tinoziva kuti wanga uri munhu akaipa kwazvo uye tinoziva kuti wakabata mhuri yako zvisina kunaka iwe wakapedza mari yako nekubhedha uye ukaishandisa pakunwa nekurarama upenyu hwakashata uye mhuri yako ichitoshaya uye zvinopa mwoyo wangu mufaro mangwanani ano kuziva kuti wazouya mberi zvino uye uri kuzozvipira kuna Ishe Jesu kuti uve munhu akasiyana kuti uvashumire akati maita henyu mufundisi ivo ndokuti zvadaro chii ndinoda kukubvunzawo chimwe chinhu imharidzo ipi yandakaparidza kana kuti chidzidzo chipi chandakashandisa uye kana kuti rwiyo rupi rwakaimbwa muchechi mumahimu chakaita kuti usarudze kuita izvi murume uyu paakavatarisa kumeso misodzi ichiyerera pamatama ake ndokuti mufundisi haisi imwe yemharidzo dzenyu kunyange hadzo dzaive dzakanaka hakusi kuimba kwekwaya kana nziyo dzakatsaurwa kunyange hadzo dzaive dzakanaka ivo vakati saka ungaudzawo ungano here chikonzero sei waita sarudzo iyi akati ndinoshanda nemumwe murume anova mukristu uye ndakataura zvese kwaari ndakamuti muumburuki mutsvene ndikamuti mupengo mune zvekunamata nezvose uye hazvina kana kumbomunetsa nepadiki pose asi akararama upenyu hwekuti pakupedzesera mumwoyo mangu nguva yose iyi akawana imwe nzvimbo yekuti ndinoda kuva semurume iyeye uye ndicho chikonzero ndakamukumbira kuti anditungamirire kuna Kristu ndaida Kristu iyeye waanoshumira munoona mwari vanoshanda nemufundisi kuti chechi yavo ive yakagadzirira vanoshanda kubudikidza nenziyo kuti chechi yavo ive yakagadzirira uye vanoshanda nemauri kuti chechi yavo ive yakagadzirira mufundisi wako akakundikana uye woramba achikundikana unozvitsvagira mumwe mufundisi nokukurumidza chaiko unodaro kana kwaya yako ikasaimba zvakanaka kana vaya vanoimba vari voga vasina kunaka waizoti kumutungamiriri uyo ane mumhanzi usavarega vachiimba zvakare vanongoita kuti ndisanzwe zvakanaka vakaimba asi zvakadini newe sedungamunhu unokundikana zvakadii pakurarama kwako zuva nezuva unoenderana zvakadii namwari izvo mwari zvavanoreva kuti uve chiedza chinopenya chinogara pamusoro pechikomo hapana anogona kupfuura nenzira iyoyo zvakanaka nenzira yako asina kuziva nezvajesu imhando iye upenyu hwaunorarama imwe yemhando dziya dzine utsinye dzinotuka uye dzinoshungurudza dzisina kana hanya kana kuti ungataura here nezverugare nerudo rwawakawana muna Kristu mwenga azvigadzirira pachake ndakuratidzai huipi hwacho uye nguva haina yandiperera kuti ndipinde nemumazera nekuratidza kuti nguva imwe neimwe semubhabhironi pausiku hwemakuerere nedhanzi nekunwa nezvimwe zvakadaro uye nezvakaitika uye zvichidzika nemuzera zvanga zvakadaro mumazera ose mwari vakava nemheni dzevaprofita vaiva nezviratidzo nezvishamiso kuti vapomere chinhu ichi pakati pemukurumbira wese uye nekumiririra mwari vari voga kwete izvozvo chete asi ko dai ndaizotaura nezvenguva yastefano mubiki asiri muprofita asiri mufundisi achingova hake nhengo yemutumbi wakristu kumira kwakaita muchinda mudiki uyu pamberi pekanzuru yesanhedrin mangwanani iwani akataura kuna avo vaimupomera ndokuti imi vemitsipa mikukutu vasina kudzingiswa pamwoyo nenzeve munogara muchidzivisa mweya mutsvene sezvakaita madzibaba enyu ndizvo zvamunoitawo anga asiri mufundisi iwe haungatarisire mufundisi wako kuti aite zvese.
Haungatarisire
bhodhi renyu rematrustee kuti riite zvese kana bhodhi renyu remadhikoni. Unofanira kuzvigadzirira iwe pachako. Inyaya yemunhu sedunga munhu. Uye rangarirai, kuuya kwake kuchangoitika kamwe kamwe zvekuti chechi ichaenda mukubwaira kweziso. Uye kana tichiona chivi kumativi ose, uye nekutongwa kwakamirira, uye nezvikepe zvehondo dzehasha dzamwari zvichiuya, tichapukunyuka sei izvi? Zviratidzo zviri kuonekwa. Jesu ari kuuya. Uye zvishamiso zvikuru zviri kuitwa. Chiratidzo chega chega chiri kunanga pakuonekwa kwake munguva pfupi iri kutevera. Uye zvichaitika munguva pfupi. Takamira sei mangwanani ano patiri kuzviongorora? Kana tikataurwa nesu mangwanani ano, uye Ishe Jesu vakaburuka kubva kumatenga mangwanani ano nekudanidzira nehwamanda yaMwari, tingawani kwatakagadzirira here? Semutumbi wechechi, tingawani kwatakagadzirira here semunhu akazvimiririra kuti tibatane neavo vanomutswa kubva kuvakafa, vakazviratidza pachena pachavo? Hazvinei kuti takagadzirira here kana kuti kwete, Ishe Jesu vachauya zvimwe chetezvo panguva yakatarwa. Tinofanira kunge takagadzirira, uye tinofanira kuzviita iye zvino. Haisi nguva yekumirira. Tinofanira kudzikinura nguva uye tove takagadzirira. Imwe nguva yapfuura, imwe nyaya ndisati ndavhara, yakandibata sekuinzwa kwandakaita makore mazhinji kwazvo apfuura. Uku kuuya kwashe kwakavanzika uku, kuenda kamwe kamwe kwakavanzika kwechechi. Tarisai, pachava nevaviri mumunda. Ndichatora mumwe ndosiya mumwe. Pachava nevaviri pamubhedha. Ndichatora mumwe ndosiya mumwe. Kuratidza kuti kuuya kwashe hakuzongova pane imwe kona bedzi, asi kuchava kwepasi rose. Mumwe achange ari mumunda achishanda masikati, mumwe ari pamubhedha akarara kune rumwe rutivi rwenyika. Kuchange kuri kubvutwa kwepasi rose, uye kuchauya nekudanidzira neinzwi remutumwa mukuru, uye nehwamanda yaMwari icharira. Zvino vakafa muna Kristu vachamuka, uye achatorwa zvakavanzika. Oh, ndinozvida izvozvo. Iye chikomba chikuru ari kuuya, uye mwenga akazvigadzirira pachake. Akamirira nguva iya yakavanzika, iyo mwenga asingatombozivi pachake, asi akagadzirira, uye akashongedzwa, uye akamirira. Tinoona zvikwangwani nezviratidzo zvake munyika kuti yakagadzirira kutongwa. Tinoona zviratidzo nezvishamiso muchechi, zvinhu zvikuru zvichiitika. Tinofanira kuva vanhu vakaita sei? Takagadzirira panguva ino nokuti hatizive paari kuuya. Imi ivaiwo makagadzirira nokuti hamuzive kuti Ishe wenyu anouya miniti kana awa ipi. Iva wakagadzirira nokuti haukwanisi kuzogadzirira ipapo, nokuti iye akati haungagoni. Vangani venyu mose pamwe makaverenga nezvemhandara? Vamwe vakanga vakachenjera, uye vamwe vaiva mapenzi. Mhandara zvinoreva kuchena. Vese vaive vanhu vakanaka, mumwe nomumwe wavo mhandara, midziyo yakachena yaMwari. Asi avo vakanga vaine mafuta mumarambi avo vakapinda, uye vamwe vakasiyiwa kunze. Vose vakanga vari mhandara, mumwe nomumwe wavo, vanhu vawaisakwanisa kunongedza mumwe wako pavari pane chero chinhu chakashata. Ivo mumwe nomumwe wavo vaitenda mukuuya kwashe. Vakanga vakagadzirira kuenda kunosangana naye, asi vamwe vavo vakarega mafuta avo achipera. Usarega izvozvo zvichiva pauri. Chengetedza mafuta mumwenje wako, mafuta mweya, mweya mutsvene. Usambofa wakarega achimimina kubva mauri. Paunonzwa rudo rwako ruchipera, kutendeseka kwako kuna Kristu uye nekuchikonzero, kurumidza kuenda kwaari uyo ane chitubu chemafuta, ugozvitengera pachako kuzadzwa nemweya mutsvene. Rudzi rwedu rwakaenda rwakaora pahunhu, uye rwaparara. Zvematongerwo enyika zvedu zvakaora uye zvaparara. Vatungamiri vedu, oh Mwari, chii chatingaita nezvazvo? Unogona kuisa murume akanaka, uye anobuda ari tsotsi. Pane mumwe chete watinokwanisa kuunza zvino, ndiye Ishe Jesu. ngati gadzirirei kuya kwake.
I want to tell you a little story that
ndinoda kukutaurai kanyaya yakadiki kandakanzwa makore apfuura mukuvhara. Uku kubvutwa kamwe kamwe nekuchimbidza kwechechi. Zvino unoti zvimwe zvinhu zvichaitika ipapo ini ndichagadzirira. Gadzirira iko zvino. Ndichangobva kukuudzai nezvePearl Harbor uye nenzvimbo zhinji kwavakaramba kunzwa yambiro. Vakaramba kuiteerera. Hapana chakasara kunze kwokutonga kwaMwari pavanhu. Zvino zvese zvisingapinde muna Kristu zvichange zviri pasi pehasha dzaMwari nekutonga kwedenga. Ndapota, usarega izvozvo zvichiitika kwauri. Hazvina mhosva kuti Branham tabanakeri ichazovei. Usazvirega ichiva iwe. Iwe iva muranda waKristu. Hazvina mhosva kuti nyika yemachechi inoitei. Iwe iva muranda waKristu. Hazvisi kune Branham Tabernacle kana kune imwewo chechi. Zviri kwauri iwe sedunga munhu kunge wakagadzirira pakuuya kwashe. Unofanira kunge wakagadzirira. Ndinofanira kunge ndakagadzirira. Ndichatsvaira ruvanze rwangu ndoga. Zviri kwauri iwe kutsvaira ruvanze rwako. Siya rwangu rwakadaro. Ini ndosiya rwako rwakadaro. Iwe unofanirwa kugadzirira hanzu yako. Paive nasapurazi wemombe mukuru. Uye aiva muridzi wepurazi rakakura kwazvo remombe uko kuchamhembe kweColorado pedyo nechikamu chegomo. Sezvamunongoziva mose, ndakambofudza mombe zvishoma muupenyu hwangu zvekutasva mabhiza nezvimwe zvakadaro. Kumwe kwekudanirwa kwangu kuna Mwari, paive ndakagara pamavhiri engoro ekare ekuTexas. Nefuti iri pachisharo, nekavhorovhoro parutivi pangu, ndakanzwa miti iyoyo ichivhuvhuta. Zvakaita senzira kati, Adhamu uripiko? Zvino pandakaringa mudenga ndakatarisa nyeredzi, ndikanzwa Mutana Slim, mufudzi wemombe Mutana aibva kuTexas, achifuridza nemukambu nechibenga chepepa, sasi pamuchinjikwa, apo pakafira muponesi wangu. Kwaiva zasi ikoko ndichicheneswa kubva kuchivi ndakachema. Ipapo pamwoyo wangu ropa rake rakaiswa kubwinya kuzita rake. Ndakadhonzera gumbeze kumeso kwangu ndikaedza kuzvivanza nokuti Mwari vakanga vakatarisa zasi muzvikomo izvozvo. Paiva pane rimwe remapurazi aya uko makambani makuru anorongedza zvinhu anotenga mombe dzavo. Vodziisa mumakomo uye vozodzibuditsa kana mhuru dzazvarwa mumatsutso egore. Zvino dzozoiswa muchiso nekuzotengesa dzimwe dzemombe idzi dzekare nengavi nedzimwe dzakadaro uye vopfuurira mberi kuunganidza mapoka avo mazhinji emombe. Uye pane rimwe purazi iri muridzi waro kana kuti muchengeti watinodaidza ikoko wepamusoro foromani wacho akanga aine vanasikana vanenge vashanu. Vese vaive madzimai vakanaka pachiso vechidiki vasina kuroorwa. Uye pakanga paine mudzimai wechidiki ipapo aiva hama yevasikana ava. Uyo baba naamai vake vainge vakashaya vose. Uye akaunzwa ikoko kuti azo agare nababa mukuru vake. Uye vasikana ava vaiva vakapfeka mhando iya yemarokwe anoyevedza munoziva. Uye vaingotora musikana mudiki uyu anonzwisa tsitsi vachingomubata sekunge aiva mhuka. Basa rose rakaomarara raingoiswa paari iye. Aisuka ndiro, aichenesa pamusha, ndiye aiwaridza mibhedha, ndiye aitozviita zvose. Uye ivo vaingogara zvavo vakakwenenzverwa nzwara muminwe uye nekupenda nezviya pamiromo yavo uye zvose zvakagadziriswa munoziva zvingori zvepamusoro. Uye vakanyanya kuzviita pavakanzwa kuti kubva kuChicago, kambani huru inoita zvekurongedza zvinhu, aive muridzi wayo. Mwanakomana wake muduku asina kuroora akanga achiuya kuzoshanyira purazi iri. Vakabuda vakapfeka hembe dzakanaka. Uye vakapfeka ndokugadzirira kuuya kwake. Uye manheru ega ega nhaurirano yaingova yekuti ivo vachakwezva mujaya uyu voroorwa naye. Ndiani aizodaro? Ipapo vaizova varidzi vepurazi ivo pachavo nokuti mwanakomana ndiye aizogara nhaka yazvo zvose. Saka vakazvigadzirira. Saka munoona pane kugadzirira kunofanira kuitwa. Unozvigadzirira nekujoina chechi kana chimwe chinhu handizvo zvoga zvinodiwa. Unofanira kuva nemafuta mumwenje wako. Maona. Kupfeka kwako chete unoti tichava akakereke huru, tichava vesangano riri nani, tichawanira ishe organi yemapombi, tichagadzira zvigaro zvine mutefetefe. Handi izvo zvinodiwa naMwari. Kururama ndiko kunodiwa naMwari mumwana kwamana wavo Kristu Jesu. Ndidzo hanzu dzacho. Nokuti Bhaibheri rakati nguo chena dzaakashongedzwa nadzo ndiko kururama kwevatsvene. Saka iye vasikana ava vaifunga kuti vachazvigadzirira pakuuya kwejaya iri. Hongoka, kanun'una aka kanonzwisa urombo kanondofungisa mumwe womurambiwa kune imwe nzvimbo. Waigona kumuyemura. Aiva mudzimai akanaka pachiso. Asi ini zvangu. Aiva musikana muduku akanaka asi akanga asingatombooneka sechinhu pakati pavo, kunyange sehama chaiyo. Zvino ndiwo mufananidzo wechokwadi wechechi nhasi uno pamberi pemasangano, isingatomboonekwa kana boka revemasangano akasiyana-siyana, boka raana murambiwa. Saka kasikana aka kanonzwisa urombo kakangoenda mberi kachishanda, uye pakasvika mujaya uyu havana kuzviziva. Asi akauya achitsvaga mudzimai akanga afinhikana, uye aneta nevasikana vemuguta vaingogara nguva dzese vakazvipenda nezvimwe kuti vayevedze. Uye munoziva, vaingoswero mhanyidzana nemabhawa nekungotenderera vari mumakadhilaki nezvinhu zvakasiyana-siyana. Vainge vangofinhikana uye vaneta nazvo. Mujaya akafunga, ndichaenda kumadokero kunozvitsvagira musikana chaiye anozova amai chaivo kuvana vangu, uye mumwe munhu asiri kuzongomberereka muzvikwata zvekusona nemasosaiti nezvinhu, asi achazongova amai chaivo. Akawanei paakasvikako? Asi chinhu chimwe chete chaakanga azvidza muChicago. Hameno kuti Ishe Jesu vachawana chechi here inongova sangano nezita chete, chechi isina mafuta murambi, isina kugadzirira kuenda. Vane maroko yakanaka, vane machechi makurusa, izvi zvikurusa nezvimwe zvinhu zvose izvi. Asi Mwari havadi izvozvo, vanoda iwe sedunga munhu. Vanogona kunge vaine vafundisi vakanakisa, vanogona kunge vaine bhodhi remadhikoni akanakisa, asi vanokuda kuti iwe unge uine mafuta. Vanokuda kuuya kuzoguta mafuta iwayo nemwenga. Zvino iye mukomana uyu paakavatarisa akaodzwa mwoyo. Zvino usiku ihwohwo vaiva nechimwe chinhu kunge mumazuva iwayo kwaiva kare chaiko yavaidaidza kuti Charleston, iyo yakangoda kufanana nerock and roll. Uye vakanga vachizova neimwe yemapati makuru iwayo. Vazhinji venyu imi vanhu munorangarira matambiro ekare echarleston avaiita kare ndichiri pwere pandaiva kunze uko. Uye saka vose vakanga vakapfeka hembe nhema nechena, munoziva kuti vaite ainziwo Charlestons neblack bottom, ndizvo zvavaiadaidza. Uye vaiva nehembe dzemavara maviri, uye vanga vari kuzoita matambiro aya. Uye asi mukomana uyu anga afinhikana nezvinhu izvozvo. Ainge ari kutsvaga musikana chaiye. Saka akabva abuda mupati yavo akanga achivatarisa, akapindamo achinovatarisa. Ndizvo zvakaitawo mumwe mwanakomana wandinoziva. Mumwe mwanakomana achauya kuchechi kwenyu, mwanakomana waMwari achauya ikoko, achatarisa kwese kwese, achaona kuti wakapfeka zvakanaka. Achazoziva kuti uri nhengo yakanaka, asi ari kutsvaga chimwe chinhu chakasiyana nemaitiro emazuva ese echechi. Saka paakatarisa kwese kwese, mushure mechinguva akaodzwa mwoyo kwazvo, akabuda nepasuo. Zvino achidzokera achifamba muchiedza chemwedzi, akananga kuimba yevashandi, akanzwa mumwe munhu achiita sekuimba mahonyeni. Zvino akatarisa tarisa, uye hepano paifamba musikana mudiki uyu aine zipani hombe rine mvura yasukiswa ndiro. Usiku hwaenda asina shangu kuti anorasira mvura yasukiswa ndiro iyi panze. Zvino paakangomuti pa, chimwe chinhu chakati ndiye uyu, ndiye wacho iyeye. Saka akazviisa munzira yake. Zvino musikana uyu ndipo paakadzoka achitevedza fenzi yemombe. Wanike, mukomana uyu akamira ipapo. Zvino akapotsa afenda. Mukomana akati, wakadii hako? Ndokuti zita rako ndiani? Uye akamuudza zita rake, uye rakanga riri zita rimwe chetero romukuru wepapurazi. Akati manje handisi kunzwisisa kuti sei izvi ndi baba vako here. Akati kwete, ndinongova mwana wekwa baba mudiki. Munoona baba vangu na ivo vaive mukoma nemunin'ina. Ndine zita rimwe chete, asi ini ava ndiwo mukuru webasa. Unogona kuva nezita rechechi, unogona kuva nezita rebranham tabernakeri kana methodist kana chechi ipi zvayo yaunoenda. Handizvo izvozvo shamwari. Maona, chinhu chakatosiyana. Unhu hwako ndihwo hwakatariswa namwari. Unogona kunge uri mumethodist, unogona kunge uri mubaptist, unogona kunge uri mupresbyterian. Handiyo nyaya yacho. Unhu ndihwo hunotariswa namwari, kwete hunhu hwepanyika chete, asi hunhu hwemweya mutsvene. Zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda. Akadaro Jesu muchitsauko 16 chamutsvene Mariko. Akabatikana kwazvo kuti mukomana uyu angatotaurawo naye nhai. Akabva atsikitsira musoro wake mudiki pasi ndokumhanya achipinda mumba. Mukomana uyu akavapo kwevhiki kana maviri. Uye akatarisa kwese kwese hako, uye haana kuzotaura chimwe zvechinhu, asi akaramba akatarisa musikana uyu. Uye manheru asati aenda, aifanira kuenda mangwana acho mangwanani. Vaizoita imwe pati huru. Akatarisa musikana uyu, haana kumuwana. Aiziva kuti aifanira kuzosuka ndiro nezvimwe zvakadaro kuitira kuti basa rine tsvina nezvose riitwe. Uye ndiyo nzira iyo chechi yamwari chaiyo inofanira kuzvitora nayo imwe nguva. Basa rine tsvina, ose mazita ekunyomba nezvinhu zvose zvakashata kuti zvikandirwe kwairi. Uye ishiri huru ine mavara mavara. Dzimwe shiri dzose dzinoungana dzichiuya kwaari. Zvakangonaka, zita rake riri mubhuku reupenyu reGwayana. Achatambanudza bapiro rake guru rimwe zuva kuti abhururuke. Akagadzirira makwapa iwayo airevera ropa raKristu rakasaswa paari. Maona, makazviverenga mubhuku renyu Bhaibheri. Zvino mukomana uyu akaona mudzimai wechidiki uya usiku ihwohwo achibuda. Akati, ndanga ndakakutarisa, hapana anozviziva kunze kwangu ini. Akati, ndakauya kunze kuno kuzotsvaga mudzimai, uye pane zvose zvandakaona unozadzisa zvose zvinodikanwa. Musikana uyu akanzwa sei? Mwanakomana wemunhu mukuru achimupfimba zvino kuti ave mukadzi wake. Chimbofungidzira kuti vasikana ivavo vanofanira kunge vakanzwa sei pavakatarisa nepahwindo ravo. Ndokuona akabatana maoko nekamunin'ina kaye kadiki kaizvidzwa. Murume uyu wavaiedza kukwezva ivo vaine marokwe avo makuru akaishonaka, uye vachifarisa kwazvo. Uye akati, ungachataoneni here? Akati, changamire, handina kukodzera ini. Ndiwo manzwiro anoita chechi chaiyo pazviri. Handina kukodzera. Ndinogona kana ndikangosuka hangu ndiro dzenyu chete, zvakatoringana. Unoda here kutora nzvimbo iyoyo? Unogona here kusuka ndiro kubva pakudya kwemanheru? Ungada here kunzi mupengereki? Kana kuti ungada here kutora nzira nevashoma vanoshorwa vashe? Unoda here? Unoda here pabasa rako kuiswa chiratidzo? Pane mumwe murume pano anopengereka nechitendero nekuti haanwe, haapute, haadhanzi, haamhanyidzane nevakadzi. Pane mukadzi anogara akatsikitsira musoro wake, anofamba kunge zasi nemudhorobha, haasi haabatane nezvikwata zvedu. Unoda here kutora nzira iyi wozvigadzirira pakuuya kwashe? Kana uine, kana ukadaro, unenge wakamumirira kuti auye, uchafara pakuuya kwake. Hachizove chinhu chinotyisa. Ichange iri nguva yakanaka kwazvo yaungafunga nezvayo kuuya kwashe. Vose vanoda kuonekwa kwake. Saka paakaenda akamuudza kuti aizodzoka pane imwe nguva. Akati, paunotanga kuona, yakanga iri nguva yechando. Akati, paunotanga kuona miti iyi yotungira miruko, miti yemesikiti iyo nemimwe zvotanga kuunza upenyu hutsva. Akati, ipapo ndichadzoka nenguva dzinenge dzepfumvudza. Ndinonzwisisa, handina kukwanisa kutaura kuti ichokwadi. Asi musikana uyu aingowana dhora nemasendi 75 pasvondo pakushanda kwake. Asi aichengeta mari yacho yose. sei akanga achigadzirira muchato wakanga uchazoitwa aichengeta mari yake yegauni remuchato nokuti mukomana akati tichachatira pano papurazi pandinouya zvakare akachengeta mari yake gore rose aifara chaizvo akanga asina hanya nazvo kuti ageza ndiro aive asina hanya nazvo kuti aina hembe kana kutsvaira imba yevashandi kana zvimwewo akanga atsidzirana nemukuru wepapurazi apa tinoita hanya nei pane zvinotaurwa nenyika mukristu chaiye tinoita hanya nei kana tikazvidzwa nekurambwa vakaropafadzwa vanyoro nokuti vachagara nhaka yenyika mwanakomana wemukuru ari kuuya rimwe zuva uye tichaenda kumabiko emuchato zvinoita mutsauko wei kwatiri kana uchida kuonekwa kwake mushure mezvose mazuva akafamba vanasikana vadiki tukoma utu twakamuseka tugotamba twakamutenderedza nekuita zvimwe zvese zvinoka twakati iwe mwana anonzwisa urombo akapusa unoziva here kana ari handiti anga akangofanana nevamwe varume vese aitongotamba hake newe asi mwanakomana wamwari haaite zvekutamba kunze kwekunge munhu aberekwa patsva haangatongogoni handina basa kuti unotaridzika zvakanaka zvakadii kuti unopinda chechi yakaita sei une chimiro chakaita sei munyika unogona kunge uri wezvematongerwo enyika unogona kunge uri muhurumende unogona kunge uri mukatorike mupresbyterian chero chechi yaunoda kuva mairi asi hezvi kunze kwekuti munhu aberekwa patsva haungapindi uye zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda ndiri kungotaura shoko rake chete pakupedzisira pakasvika nguva akatanga kuona izvi mabukira akatanga kuuya pamiti aiziva kuti aizovapo chero nguva uye akati ndichaedza kuzviita zuva rave kunonyura kuti tigochata tobva taenda nekukasika uye manheru ega ega pakuvira kwezuva apo iye aienda kunotora ozvigadzirira opfeka hanzu yake yemuchato omirira pagedhi zvino tukoma twake utu twaiuya tuchimuseka nekumunyomba ndokuti iwe mwana anonzwisa urombo akapusa asina chaanoziva kufunga kuti murume muridzi wee iye ndiye mukuru mukuru waro wekambani kuti mukomana wake angatoroora musuki wendiro akanga achitsvaka hunhu kwahwo kwete zvipfeko aiva nemari yaikwana kutenga mbatya dzose dzaidikanwa mwari havanei nokuti zvinhu zvako zvinoyevedza zvakakura sei ndivo muridzi wezvose zviri munyika saka vanoda hunhu kwavo vanoda chinhu chemazviro kwazvo zvino pakupedzesera mamwe manheru paakanga akamira ipapo uye vachiseka nekumunyomba nekumuudza kuti aive akapusa kamwe kamwe vakanzwa mahwanda orira chii chakaitika mhiri kwechikomo kwakauya backboard zvino backboard ingoro diki yemabhiza yakavhurika pamusoro yakakurumbira kwazvo kumadokero zvino mabhiza akabva anzwika nezvose achiuya mhiri kwechikomo ndokuuya ngoro iyi uye yakamira pamberi pegedhi zvino akamhanya akati ndaizviziva kuti uchauya ndizvo zvichava chechi rimwe zuva akazvikandira mumaoko ake mukomana uyu ndokuti mudiwa ndanga ndiine murume anga ari papurazi rino kubva pandakabva pano gore rapfuura uyo akandiunzira mashoko ezvose zvawakaita mwari vane murume akamira mutabhanekeri ino mangwanani ano anonzi mweya mutsvene anoziva zvakavanzika zvemwoyo wako anoziva zvese zvawakaita kana zvaunofunga anoudza baba zvinhu zvose zvaunoita anounza mashoko aya nguva nenguva akati uye akandiudza kuti wakamirira uye ukashanda uye wakashingaira mukutsungirira uchimirira kuti ndiuye zvino wanga uri muranda kwenguva refu asi zvino mazuva ouranda hwako apera ndauya nemushumiri pasi peaya marozi akashongedza uchava mudzimai wangu akamutsvoda akaisa rini yemuchato pamumwe wake akamusimudza ndokumugadzika mungoro yemabhiza iyi akamumbundira neruoko rwake ndokutyaira kunowana imba huru iyi muna Outer Drive muchicago vaka sarudzwa vemunyika kwaizogara semwenga wake. Sei akanga agadzirira, akanga ararama uye aive mhando yemudzimai waaida. Zvakaitika panguva iyoyo chaiyo, uye kuuya kamwe kamwe kwakavanzika kwashe, nyika izive kuti zvichaitika, asi isu tinoziva kwave pedyo. Usaite semudzimai wechidiki wavakakumura hembe muPearl Harbor, unofa zvinonyadzisa. Iva seuyo akazvigadzirira uye akachengetedza unhu hwake, uye akanga akamirira kuuya kwashe, nokuti kuchava kwakavanzika uye kamwe kamwe. Pamuri kufunga pamusoro pezvinhu izvozvo, ngatikotamisei misoro yedu kuna iye achauya. Tisati tataura naye, murume wese nenzira yake, mudzimai wese, mukomana kana musikana, uye ndichitaura naye uye ndichiziva kuti mumiririri wake akavanzika, uyo wausingagoni kuona neziso rako, saka ndiye mumiririri akavanzika, Mweya Mutsvene akaropafadzwa ari muchivakwa chino. Unoda here kuti iye akurangarire pamberi paBaba mangwanani ano kuti unoda kuva wakagadzirira uye paanouya kuti ugoenda naye? Kana uchida, ungasimudza ruoko rwako here kwaari? Ishe vakuropafadzei. Ndinofungidzira ruoko rwese rwuri muchivakwa rwanguwo zvakare. Ndinoda imi, Mweya Mutsvene, kuti muudze Baba, tariraiwo zasi pandiri. Ndiri kutora nzira nevanhu vavo vanozvidzwa. Ndinoda kuenda, ndinoda kuva ndakagadzirira, ndinoda kugadzirira iko zvino, nokuti anogona kuuya sevhisi ino isati yapera.
Israel's awakening, the signs that the prophets foretold, the Gentile days numbered, with horrors encumbered, return, O dispersed, to your own. The day of redemption is near, man's hearts are failing for fear. Be filled with God's Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. The fig tree is growing, Israel restoring.
Oh, Mwari, muonde uchibukira, Israeri ichidzokera senyika. Pandanzwa mufundisi wedu mangwanani ano vachitaura kunamatira Israeri, hamuzive here kuti ndiko kubukira kwacho? Anofanira kuuya panguva iyoyo. Kuona iya maminitsi matatu tisati tasvika pakati peusiku, nyaya iya ndichiiona pakamera yangu kana projekta mukamuri yangu yepasi. Apo maJudha aya akwegura akaremara achiuya nezvikepe nezvose kubva kumativi ose enyika. Mubvunzi akati, muri kuuya kumusha kwenyu kuzofira kumusha here? Akati, kwete, tiri kuuya kuzoona Mesiya. Muonde uri kukura, hamusi kuzviona here? Zuva rorudzikinuro rava pedyo.
False prophets are lying, God's truth they're denying, that Jesus the Christ is our God. Can't you see where we're at?
Hamusi kuona here patave?
But we'll walk where the apostles have trod. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Think of it. Be filled with God's Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Lord God, in this great moment,
Ishe Mwari,
where I look upon
munguva ino huru pandinotarisa paungano idiki ndichiona zviso zvitsvuku nematama azere nemisodzi, tinoziva kuti mumiririri mukuru uyu akavanzika amire pedyo, Mweya Mutsvene. Zvino ngatitorei nzira nevashoma vanozvidzwa vashe. kana paine kukanganisa kudiki munharaunda yedu pakati pevanhu pakati pechechi kana kupi zvako kwakuri izvozvo hazvinei nesu hatisi kuzosvibisa nguo dzedu nezvinhu zvemunyika zvachose nokuti muchauya rimwe zuva munguva isipi mukubwaira kweziso kubvutwa ikoko kamwe kamwe kwakavanzika kwechechi yenyu muchange muchiuya nepamusoro pechikomo chenguva pasi nepamuraraungu wakachinjika kuzotora chechi nokuti rugwaro rwakati hwamanda yamwari icharira uye vakafa muna kristu vachamuka uye tichabvutwa pamwe chete navo muchadenga kuti tisangane nashe uye tigova nashe nokusingaperi naizvozvo hama dzangu nyaradzanai nemashoko aya izvi ngazvireve chimwe chinhu pakadzika mumwoyo yeungano ino mangwanani ano tichakurumbidzai muzita rajesu amen.